Ndingangoti ndakunzwa zviri nani stereki. Ndofunga zvakangouya very quick ende ndisina kumbozvifungira. Bva ndarwara zvokurwara zvemazuva mairi ndoandakanyanyorwara ndaitofunga kuti ha ndakutofa, asi ndokubva ndazongopona nokuti ndofunga ndakuziva kuti vhairasi rakamira zvakati zvakati. Saka ndoti ndotenda kurarama kwandakuita. Ndakunzwa zviri nani stereki, ndatoraiti, ndiri kutofamba, ndiri kutsvaira mba, ndiri kubika, ndiri kutenderera chivanze zvese.
Ko, vana chiremba vari kuti kudii nenyaya yekuti makabatwa nechirwere ichi kaviri? Nekuti vamwe vaisimbofungidzira kuti kana wabatwa kekutanga, muviri wako unenge waane masoja ekudzivirira chirwere ichi kuti chisakubate zvakare.
Ndingangoti pakubata kechipiri apa ndokutombofungawo kwandaa ndichitomboita mukuverenga kuverenga kwandaa ndichiita, asi ndakazoona kuti ndiri muchikwata chevanhu vaya vanonzi malong haulers, kureva kuti unongogara nazvo kwenguva yakareba kupfuurawo vamwe. Saka ndakatombodaro, ndosaka ndakadzokera zvangu kubasa rangu. Ndakutolida a very normal life, asi ndakaramba ndine masymptoms anandinayo pahuro, muchesti nezvinhu zvakadaro. Sometimes ndichitomboita fever, ndichidii ndichidii. Saka ndingangoti vana chiremba kutaura kwavari kuita vari kuti pangoriwo nechikwata chevanhu vakangodaro vanoti vari kubata kechipiri, asi ndofunga zvinhu zviri muna mazvikokota vesainzi kuti vanyatsoona kuti vanobata vanenge vakaita sei. Asi sekuona kwangu inini, immune yandandinayo muna July yanga yakati simbei pandakapedza kurwara, nekuti handiti ndakarwara March kusvika kuna naJune ndisinganzwi zvakanaka. Asi kubva June iyeyeyo, July, August, nanditori munhu akati simbei. But kuna naOctober uko ndakatanga iko kungoti unobatwa nepahuro ponyarara, wobatwa nechakati chonyarara. Saka ndirikungofila kuti pamwe vhairasi inombongogara somewhere and then it gets reactivated. I think tinofanirwa kumirira masaindisiti, asi maonera andaita inini ndezvekuti zviya zvokuti unoti immune yangu, vana chiremba vari kuti vamwe immune inokwanisa kupera 3 months, vamwe 6 months, zvichingoenderana nemunhu.
Muchitarisawo marwariro muri ku muchitarisawo marwariro amakaita kekutanga nekechipiri, ndepapi pamungati makanyanyonzwa muviri uchidzimba?
Blessing, ndingangoti pekutanga ndakatora nguva yakawanda ndisingakwanisi kufema, ndo pekutanga apo. Then pekutanga ndakarwadziwa stereki pakuti unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika. Kuti pechipira apa, kutaura chokwadi, kurwara kuya kwekukuti unongoti gwa 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 gwa, miri wako wese unongodamburwa damburwa, majoins anodambuka, chesi inoomarara, zvese zvinongoita chop 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 chop, ndo pechitu apa.